nonsense of rigging election, brutality during what election violence, all this, whatever.
Remember to connect with us on Facebook and on Twitter at Affront Africa.
Mangwana nyakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana ni anasi uri musi wechitatu chikunguru 15 2020. Makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Sakuvanisu mchurungwa chedu chanasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri mchurungwa chanasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi maviri. Hurumende inombosendeka hurongwa hwekuti zvikoro zvivhurwe panopera mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe hwakwira kusvika pamakumi maviri mushure mekunge bazi rezveutano razivisa kuti pane mumwe mwana akashaya ari muchipatara kuMatabeleland South. Vamwe vanhu makumi matatu vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava vasere vakabva kuSouth Africa, vatatu kuBotswana, vatatu kuLesotho, mumwe chete kuZambia uye vamwe gumi nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Izvi zvinoreva kuti vanhu vabata nechirwere ichi munyika vave kusvika chiuru chimwe chete nemakumi matanhatu nemana 1064. Vapora kubva kuchirwere ichi munyika pari zvino vanoita mazana matatu ane makumi mana nevatatu 343. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvitatu 93,000. Dare remakurukota nezuro rakazivisa kuti rave kumbosendeka hurongwa hwekuti zvikoro zvivhurwe. Kurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati vari kunyora bvunzo chete ndivo vachaenderera mberi. Hurumende yainge yamboti inoda kuti zvikoro zvivhurwe musi wa28 mwedzi uno. Mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vanoti vatambira dano iri nemufaro sezvo vange vagara vachiambira kuti zvikoro zvisavhurwe.
Hurumende yanga ichida kuti zvikoro zvivhurwe neginya, asi hurumende yawanawo kuti varairidzi vakasungawo musoro, zvikuru sei isu veProgressive Teachers Union navamwewo. Pari kune vamwewo varairidzi vanga vakatorasika, vaakutotitukawo vachitoti isu taakuita zvematongerwo enyika. Saka iri danho razobudirira idanho rakanaka, asi parine mateya ndepo panoona kuti riri kuti bvunzo dzirambe dzichinyorwa.
Ko, pane chakaipa here kuti vanhu vanyore bvunzo?
Vanhu ava vari kunyoresa bvunzo nevana vanonyora bvunzo havana kumbogara vatestiwa pavakaenda kuzvikoro ikoko. Zvinongoratidza kuti hurumende even danho rayo rokuti bvunzo ngadzirambe dzichinyorwa idanho risina kuita pakufunga. Saka iri haro rokuti zvikoro zvimbosendekwa idanho rakanaka, asi tinoona kuti pane zvakawanda. Presha yeduwo ndo ingadeo yashanda zvikuru soono kuzotyawo kuti kuda taizobatana navo vanodawo kuratidzira musi wa31 July mwedzi uno. Asi tiri kungoramba tichiyambira hurumende kuti yanonoka kuona hongo, asi zviri nani kuti yazobvuma hayo saTomas
kuti zvikoro zvivhurwewo pasina kunetsana. pakati pehurumende nevarairidzi. Simoni renyu zvii zvinoda kuitwa.
Kwatikuenda mberi uku kuti zvinhu zvinake tizozopedzera nanguva zvekare. Zvakanaka kuti tigadzise nyaya yemari dzinotambirwa navarairidzi. Idzo dzisingachibatsiri uyezve dzatisingazivi kuti padzasvika apa dzasvitsowa nei, nokuti even kana Mugabe chaiye aitambirisa varairidzi mari dziri nani pa nemari dzinotambiswa neNew Dispensation iyo inozviti iyo inoita zviri nani pane zvaita Mugabe.
Munga pamuenzaniso iri ipapo.
Nguva yaMugabe taizwa kuti varairidzi vaitambira mari iri 1/3 yevo vanotishanda kumauniversities anonzi malecturers. Asi iko zvino mari dzavarairidzi dzaramba dzichingori pa 4,000. Dzemalecturers kumauniversities dzava kurenja kubva pa 38,000 kusvika pa 66,000. Even dzamasoja chaidzo dzava kuma 18,000 asi murairidzi achingovapa 4,000. Zvinoratidza kuti hurumende inovenga varairidzi, hurumende isina hanya navarairidzi, hurumende isina hanya nedzidzo. Saka isu tiringokurudzira hurumende kuti ngaidzosere mari dzavarairidzi padzaiva dziri muna October 2018 dziri pa US 550. Ndiyo yatingati permanent solution. Hatidi kuramba tichingonetsana mwedzi nomwedzi neinflation iri kuita mutamba mhurui. Tinoda kuti tiende pakanaka.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavira Zhou, vange vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Vamiriri vehurumende vemakanzuru vemasangano anomirira vagari magweta anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanochengetedza zvowanikwa nezuro vakapinda mumusangano wezuva rimwe chete wekutsvaga nzira dzokuchengetedza nadzo matoro kana kuti mawetlands muguta reHarare pamwe nechitungwiza. Vakapinda mumusangano uyu vakakomekedza zvikuru kuti vagari vapiwe dzidziso yekuchengetedza kwenzvimbo idzi nokukasika. Vakapinda mumusangano uyu vaisanganisira vekanzuro yeHarare, veEnvironmental Management Agency, vebasi rezvokutongwa kwematunhu, veUpper Manyame Catchment Council, vekanzuro yechitungwiza, veHarare Residence Trust, Zimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe neveHarare Wetlands Trust. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti vakafadzwa zvikuru nokupindwa kwakaitwa musangano uyu nevakuru vemakanzuru pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvokutongwa kwematunhu amai Marian Chombo, vachiti zvinoratidza kuti mapoka ose abatana mukuwirirana kuti nzvimbo idzi dzichengetedzwe. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinhu zvikuru zvanyanya kunge zvichinyanya kukomekedzeswa inyaya yekuti munzvimbo dzinonzi mawetlands wagari vazhinji havanzwisisiwo kuti chii chinonzi wetland. Saka panga paine kukurudzirana kuti panofanirwa kuita kudzidzisa wagari kwakanyanyisa pamusoro penyaya yekuchengetedzwa kwemawetlands, tichitenderana kuti kana tisina kubatana guta reHarare wemawetlands newagari nemastakeholders ese kusanganisira weEMA newamwe wekucentral government, hapana chinobuda.
Tinoona kuti dambudziko rematoro kana mawetland harisidzva mumaguta umu zvikuru muguta reHarare. Chii chaita kuti munge muchironga musangano iwoyo?
Chinhu chanyanya kuita kuti tinge tichisangana kuedza kuda kuonesa zvinhu zvakabuda mumeeting yatakamboita masvondo matatu adarika, tichitarisa kuti tingagadzirise sei kuti mawetlands edu azivikanwe agone kuchengetedzwa, uye kuti zvinhu zvose zviitike pamutemo kuti munzvimbo dzose dzinowakwa dzinge dzichizongowakwa chete kana pachinge papiwa mvumo, paitwa zvishungo nema certificates anopiwa kuti ma developments azoitike. Saka wanga uri musangano wanga uchi yedza kupatsanura nyaya dzakati wandei dzinosanganisira nyaya dzehuori, nyaya dzekuumbiridzwa kweHarare Combination Master Plan, nyaya dzekugadzirisa kuchengetedzwa kwemvura, nyaya dzedzimba uye nyaya dzemitemo kuti mimwe mitemo iriko yakanaka chisipo kuimplementwa kwemitemo yacho. Zvekuti mitemo ikaimplementwa, mawetlands edu anochengeteka zvikuru.
Saka muri kuona here muchibudirira misangano yamuri kuita iyoyi pane zvese zvamuri kurwira kuti muwane?
Chiratidzo chiri kubuda mumisangano yatiri kuita takabatana neZimbabwe Lawyers for Human Rights ne Harare Wetlands Trust. Tiri kuona kuti kuhurumende kwawe kuita kakunyewenuka kakanotifadza ngekuti wawe kuratidza kuti wari kuda chaizvo kunge wachibata pamwe basa newe ku City of Harare. Zvinoita kuti tinzwe kuwe nechiwimbo chekuti kana tikange tichishanda semushandire wataita mumeeting yanhasi apo tanga tiine town clerk nemamwe maofficials echitungwisa municipality nema town planners newamwe maofficials eku City of Harare, taona kuti panga paine hudzamu.
Avo vange vari mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti kunyangwe hazvo bato riri kutonga reZANU-PF nebato guru rinopikisa reMDC Alliance vasina kupinda mumusangano wakadedzwa nemasangano emakereke, vacharamba vachienderera mberi nemisangano iyi. Reverend Mtata vati mukuedza kubatanidza nyika hakuna inzwi rinonzi idiki kana kuti iguru kupfuura rimwe. Naizvozvo vacharamba vachiita misangano iyi vaine tarisiro yekuti vamwe vane chido chekugadzirisa zvino munyika vachauya kuzopawo pfungwa dzavo. Tabata Reverend Mtata, tikatanga nekuvabvunza kuti chii chakasimba kana kuti chinokosha chingabuda mumisangano iyi kana bato riri kutonga risipo pamwe chete nebato guru rinopikisa.
Vawande misangano yatiri kuita, maconsultations atiri kuita nama different stakeholders, they are building on processes dzakatanga kudhara. Saka atisi kutsvaga kuti timirire vanenge vachiri kujoina process. Vamwe navamwe vanouya kuva part yeprocess yokuingeja pavanenge vakasununguka. Saka maconsultations aya ari kuramba achienda kumberi. Takapedza takaita maconsultations ne civil society summit yapfuura. Takaita misangano nama traditional leaders, takaita ma consultations nama political parties. Hazvirevi kuti ma consultations amwe ese atakaita apfuura vanhu vese vakakosha vanga varipo. But zvinozoita kuti nengo yakafanira vamwe navamwe pavanouya vanobatira patinenge tava ipapo. Nyaya iripo iye zvino inyaya yekuti tiri kuda kuvaka nyika. Pakuvaka nyika hakuna mivono inonzi iyi haina maturo, iyi ina maturo. Hongu mapato anokwikwidzana wa akakosha kuti avemo mukati menhaurirano idzi. Asi nyika inofanira kupfuurira mberi isingatarisi kuti vamwe vachakamirirei. Nokuti nhaurirano yenyika yakakwiririka mapato aya ari maviri. Vakava part yeconversation zvakanaka, asi nyika inofanira kuramba ichienda kumberi. That's why tichikoshesa zvikuru chikamu chimwe nechimwe chinenge chaitika chemaconversation aya. Vawande,
zvabvumiranwa pamusangano mukuru uyu zvoitwa sei nazvo? Matarisa kupi kubva panapa?
Zvabvumiranwa pano vawande ndezvekuti nyaya dzacho dzakasungana sungana. Nyaya dzine chokuita neekonomi, zino affecta kana kuti dziri kuaffectwa nenyaya for example ye health zvikuru takatasana ne COVID nyaya dzachona dzinosangana nenyaya yekuimplementwa kweconstitution dzinosangana nenyaya ye national healing and reconciliation. Saka zvakurudzirwa ndezvekuti hadzigone kuti dzitariso dzakaparadzana. Kukumbira kwaita mapolitical parties atiwo makereke indai mberi muchita maconsultations nema key stakeholders ese kusvika tasvika pamukana wokuti munhu wese anokwanisa kupinda padare guru rekuti tigadzirise nyaya idzi dzakabatana yatingati national dialogue forum. Iyoyo ndiyo nyaya yatiri kuvaka towards nenyaya dzabuda panhaurirano yakaitika.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. NewZimbabwe.com inoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaendeswa kuChina zvombo rapera kunorapiwa. VaChiwenga vave nenguva vasinganzwi zvakanaka. Kurwaneko rinoti komiti yeparamende yePortfolio Committee on Justice, Legal and Parliamentary Affairs nezviro yakamanikidzwa kukanzura musangano waifanirwa kuitwa nevagari veBulawayo apo vanhu nemagweta vakarega kuenda kumusangano uyu. MuHerald mune nyaya yehurumende ichiti zvikoro hazvichavhurwi musi wa28 sezvakange zvambotaurwa, ichiti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavhairasi kuchakanganisa nyaya dzokuvhurwa kwezvikoro. MuDaily News vanhu vanofungidzirwa kuti vasori vehurumende vanonzi nemusi wesvondo vakapinda zvine hasha mumba yemutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa. Izvi zvinoteera vanofungidzirwa kuti vasori vanonzi vakaita zvimwe chetezvo musi wesvondo wekare kumba kwemutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala pamwe chete nekumba kwevaimbi vemukuru vevechidiki muZANU-PF vaGodfrey Senengamu. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 inoitwawo ende tiri kuno kunonzi kukajekachi kumakunji rume ndatambura kuye udhu yangu ndibatsiriki takabva kusouth africa musi wa 9 May takaiswa quarantine kuchinhuwe 21 days akanziya positive tatandisikana kurwara kana chikana kukosora asvika amuchera semutemo wenyika tikaiswa kuisolation kukaroi hospital tikagariswako ku 26 days pa 26 days atikagara tikatestwa paday number 11 masatsi akangoendana kana kuuya titakurwa tadyiswa kukaroini kuda kwestrike taunzwa kumusha kumareseva kwedu takaara zvizvi 21 days hapana kana chaitwa kana chii kunogobva nyangori paresiti kune matarisa vanhu varitaura tokupisira mumba vamwe varitaura kuti tokusakidzira imba but hamusiwe neisolation ndakangosvikarira pamba ndava ne 9 weeks ndakagara ndapinda muzimba yapo tichaziva kuti vakuru vakandiunza pano vari kufunge ino zvazvo ndinokumbira vakuru vehealth ndibatsirewo ndatambura ndisikana kukosora kana kurasei paperiodhi yese yandabva kusouth africa kusvikana nhasi kugariswa pamba chete hapana kana senenge ndikanyora madzimisa june pakona marisi dzinomirakira zvinhu chazvodziona kuti nditeste ndirikuvamiriudza munomirakira sesvesheni yangu hapana kana respondi tambura varume ndibatsirewo.
Vakadini vana Jonga, vana Tanonoka Wande, vana Mavelasti, ndichitivo zvangu kune avo vari kuronga kuratidzira ndichiti andei ngatitsungirirei tiratidzire murunyararo tisaita zvemirishonga. Ndichitivo kumapurisa nemasoja aiwa ona iwo zviri kuitawo mamwe mapurisa ari muno muSouth Africa nemasoja emuno kuti vese vane dzimotikari dzavo kunyange dzimotikari dzacho dzekubasa dzavanoshandisa kunanzi kumabasa imotikari dzinoyevedza kwete dzavanoshandisa ivo muZimbabwe. Saka kugwira kuri kuita vana vaveZimbabwe kodzero ava kuitira ivo vari pamabasa ivava kuti vaone rusununguko wo.
Magadi, muri Zimbabwe kwa studio 7 hapo, inezitana mwende kwa Steven Moyo, niri ku Cape Town. Nyaya yangu ilipo pakuti Muswathetu wani, hapa kukurungwa kuratidira hapo, ndo panduda utaranezu hapo hapo, Muswathetu wani. Andi ya ama andi itese no wandu, editmo uza urumende kutu ujichemo zedu, taneta manji, iyo sene statiza. Zina kutu uruwe zanu, uruwe batori, uruwe mdisi. Uwe bato ripi, ande itese no wandu, we didn't know uja urumende zichemo zedu. Aizi hili nyika, kusiri kutunga miro watuku yetu wa kumure Zimbabwe. Tarasa haiza hito ni urumende ya wamugabe, zukutiva nunguti, wakuru wacha nangu wachungu bamari, wachino investa, kunzekwe nyika, wachungu bamari, karama zonzi, basara pera, wakuenda kunema business au kunzekwe nyika kule. Biese ya itonga na wamugabe, zukunga funga, ndianga ni Zimbabwe, wamunakana wano, biese wakabuda kunzekwe nyika, wakuenda kuma business au. Zai wachiba wa wachiti wano investa, wamu nyika, zai batira mburi ya Zimbabwe. Tasa ya muone zirukiti ka Zimbabwe, kwa Zimbabwe kubasa kwa wari, kubasa, asi kukua wano gara, kule mugara murdao kunzekwe nyika. Tukenda kupi umuri ya Zimbabwe, tarisai muoni mwagana njini.
Wadi wa shambari wa studio 7. Ii, ni damu chukwe COVID diri. Ya, isi tuku za makutezela, zubuta ukwa. Ni wakuru wezo utano. Teka uma maski, katipina uma teksi. Usa makutezela, nepe wese pati nukwani sana haku. Asese, nikakwenu kwa mwakwata damu ziba wa shinji. Wakuru wedu, wakuna tuta muka na yoyo yogutishi, wachona kufuma. Adese kwa mkwini kwa nitono mbali, katumira maari wezo. Azimai wanatua maari yacho kumasinko, wano datamba.
Masera sei, venuko. Dini koko masini kuna Cape Town. Nyedi Zimbabwe, ye demo ya Muswathetu wani. Jino tivano shingai. Hakuna kana zubari mwero mcha zonzi buda ya mdemonstrate ne zanu PF. Paya vayi zini buda iti demonstrate na chamisa. Vayi kote ye mnuta kupasa shino. Nasiko jino waku pota ne coronavirus. Hakuna kana zuwa rimwero munofama kabudiri la nezano PF. Wano shingai, hapana kuziru kufa. Kusino ngoda kushinga. Munu ziru kuhire kuti nyika yako ibudirire. Taneta na wanawa. Chosi karini zidara mmasango. Kuchipanga kupukara mnyika yako yechiperekero. Wano buda iti bukurati zira chaiko chaiko. Haiko na kumbosha. Wano buda iti.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yava Donald Trump nezuro yakaudza dare redzibhosva muBoston mudunhu reMassachusetts kuti aichaenderera mberi nemutemo wayanga achida kuti vadzidzi vekune dzimwe nyika vadzokere kunyika dzavo kana zvikoro zvavanopinda zvichingodzidzisa vana vechikoro paintaneti pega. Muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vekune dzimwe nyika vari muAmerica vanopfuura miriyoni uye vanopinza muAmerica mari inopfuura mabhiriyoni 85 pagore. Vadzidzi veZimbabwe vari pazvikoro zvepamusoro muAmerica vanoita chiuru chimwe chete.
Vakagara vane kutada vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka zuva nezuva vanongogara vachifunga kuti toita sei kudzikisa namba yevanhu vanobva kune dzimwe nyika. saka ndoo zvaida kuita pa panyaya iyi chiso kuti kuna kore akapfura kwazvino mutemo unotiwo kana aunga uye kunokokozeta online courses ya mutemo zvaunga ariko asika masure zvakanga maindavisa students azvinotiwo zvino vakauya ngekuti vaenda maclass zveonline izvi zvakakonzera necovid 19 saka haizi mhosva yayo asi chinhu chikuru ndechekuti munyika muno mune 1 million mastudents anobva kune dzimwe nyika vanounza $45 billion kumayunivhesiti saka divanity ndechekuti mayunivhesiti mazhinji akutotarisira mainternational students kuti avabatsire ngekuti mastudents anoenda kumayunivhesities maamerican students maamashoma akadzika
chaita kuti varegere kuenderera mberi nenyaya ichi
vakataurwa kuti zvichauraya economy zvichabvisa $45 billion kubva kueconomy yeamerica zvichadzikisa vana vechikoro vari kumayunivhesiti zvichizo konzera kuti mayunivhesitis avhare mayunivhesiti akavhara zvinobva zvauraya economy especially kumastate nekesos saka pane inonzi ripple effect chinhu one chinokonza chimwe chinhu chozokonza chimwe chinhu chozokonza chimwe chinhu saka ndozvayakataurirwa izvo
kana tisingatarisi nyaya yemari pane chimwe chikonzerero chamayunivhesiti chakakonzera kuti varwise mutemo uyu
vana vechikoro vemuamerica vari kuenda kuchikoro yakadzikira namba yayo yakadzika vana vazhinji havachaendera kumayunivhesiti vangoda kunoshanda vaite mari saka vatrump vakazvitaurwa izvozvo kuti mayunivhesiti akadzika akakolapsa zvinozokonzera again vatrump vanotasa economy saka vakangonzera bedzi kuti zvavakutaura zvichakonzera kuti economy idzike chimwe chinhu chakakonzera izvozvo ndechekuti iye nhasiro jaji kuboston anga achizotiwe atonge panyaya iyi and also lawsuit yacho yakauya kubva kuharvard harvard neiya ndomayunivhesiti makuru kuru chaizvo muamerica munomu saka vane inonzi political power yakasimba chaizvo
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vanodzidzisa paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania vari parunare neStudio 7.
Thank you.
kambo fadza wa jinji lena tishakata ni kambo kake upenyu mtoro. Sezo nguwa ya diapera, tumbo tarisa zange ziri mnauza nasi. Vanu wafane chiruwele che COVID-19 Muzimbabwe, vashika pa makumi maviri. Urumende ino mbosendeka, urungwa wikuti zukoro zivurwe panopera mwejuguno. Tashika kumagumo ya churungwa chedi cha nasi, Ivai nesuze kare manira nasi apo tishukumbaye zezi mwenau. Kini njini tanono kawande, njini mwati mjondisi.